A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 29th, 2018. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. Today we are looking at demonstrations by MDC in Harare against what it terms the worsening economic conditions in the country. What are your views on the issue? I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. And now, to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. www.voashona.com and www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now.
And thousands of MDC supporters took to the streets today protesting worsening economic conditions in the country and handed a petition to Parliament with their demands.
And the petition cites massive shortages of basic goods, including fuel, cooking oil, runaway inflation and the absence of production and output, job losses and increasing unemployment.
It also says President Mnangagwa imposed himself into leadership through the 30th of July disputed election, whose results are untraceable, unverifiable, unreliable, and that the economy has become the immediate casualty of the crisis of legitimacy.
And addressing his supporters during the demonstrations, MDC leader Nelson Chamisa said President Emmerson Mnangagwa has failed to fix the economy and called for a transitional government to fix the economy and political impasse, adding that his party has written to SADC and the African Union on these issues.
Now, let's take a look at what happened during the demonstrations today.
Thank you. My national executive members, Dr. Tendai, leadership, everyone, thank you very much for coming. My civic organizations, my pastors, thank you. Baba Jafet, on behalf of ZCTU, our mother and father, thank you very much for being with us. Atirasi Kwara, Institute of Zokirakwamuriwa,
that there was MTC leader Nelson Chamisa addressing his supporters in Harare today. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla ke sikhangela udaba lokutshengisela kwebandla le-MTC lisola elithi ukubhidlika komnotho welizwe, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukungalingani kwemali yama-bond notes le-US dollars njengalokhu uhulumende athi kuyikho khona, kanye lokungaholisi izisebenzi ngemali efanayo. Umnumzana Chamisa njalo uthe sekhuluma labasekeli bakhe ngemva kokuyatshiya iphetshana lezikhalazo zabo edalela ephalamende, uthe yena kufanele ukuthi kubunjwe uhulumende okuthi abe elungisisa umnotho welizwe, kungalungisiswa ukuthi ongakhokhelwa ngubani. Njalo wasesithi yena uselobele njalo umanyano we-AU kanye lowe-SADC ebazisa ngalolu daba elokuthi kunenge okumele kulungisiswe elizweni. Ngakho-ke yilo udaba esiyabe silucubungula lamuhla. Kusesenjalo-ke asizweni omunye obekhona kulokhu kutshengisela, yena-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu, esichasisela ngempela ukuthi kuyini ade bekwenza khona ngale betshengisela.
Ukutshengisela kwebandla lethu le-MDC namhlanje eHarare kuphumelele kakhulu. Abantu bebebaningi ke bekungakhanyi, beyinhlabathi nje beyithebethebe. Ikanti lo mbiko besifuna ukuhambisa kuZulu lakuhulumende wamasela okaMnangagwa, siwuhambisile umbiko okuthi sifuna ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Sifuna baqede lonke uhlupho olukhona elizweni, uhlupho lwemali, uhlupho lwamafutha, uhlupho lwezisebenzi ukuthi zenelise ukuthola imali, ngoba sinanzelela ukuthi uhulumende sechaja-ke imithelo yakhe ngama-US dollars, kodwa abantu lokhu beholiswa-ke ibhondi. Yikho-ke beokunye kwe-ede sikukhuluma ukuthi-ke abantu kabaqalise ukuthi baholiswe nge-US dollar, ngoba uhulumende sechaja ngayo-ke imithelo yakhe eminene. Yesitshengisele ugwalo lethu sihamba saluthiya-ke ephalamende ukuthi-ke luphiwe u-Speaker of Parliament ukuthi-ke konke sifisa ukuthi kutshintshwe kuyenzakale.
Lapho-ke lizwe umnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, obephakathi kwalokhu kutshengisela eHarare. Mavila.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa nebato guru rinopikisa reMDC muHarare nhasi. Taona mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachiti ivo havasi kufara ivo nevatsigiri vavo nekuondomoka kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Uyezve vati iyi inzwisa yezvichauya. Tichangezve tichitarisawo mashoko aamai Auxillia Mnangagwa avataura nhasi kumasvingo ekuti avo vanoroora kana kurodza vana kana vasati vabvazira vapiwe mutongo wakaomesesa. Saka regai timbonzwa zvataurwa navachamisa nhasi pamusangano wavo wavaita kuHarare. Let's go to MDC Chamisa.
Makavoterani pau president. Hamuna kuvoterani pau president. Tisa tisikuzorwisana na vamunangagwa nefuti nokuti futi hati believe mairi. Voti yedu ndo futi yedu. Futi iyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo navamunangagwa. Kureva kuti mumiririri wenhamo akanzi nevhoti haakodzeri kuramba achitungamirira. Iri demo inzwisa inhanga nyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo. Chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano wamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nyika vanhu varambuswe. Onai munyika hamuna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyaya inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nesu vane hwakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika. Hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo. 2% yakumbira vanhu.
Mozvare Shupikai Mutizwa varatidzira vaudzwe Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka. Semanyu generations tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Tatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba. Vanga varipowo pakuratidzira vachema-chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa, taakumbodawo kugara zvakanaka wedu. Please, ZANU-PF ngaisiyanewo nesu. Vana vadiki taakuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vaNelson Chamisa uyezve nevatsigiri vavo vataura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere. Tombonzwawo kubva kuna vatogarepi vanotungamira vechidiki veZANU PF vachitaurawo pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Let's go to ZANU PF.
Isu tichiri panzvimbo dzatinoshandira kubato nekune mabhizinesi interest edu semusangano weZANU PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo, sezvo tanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo. Saka takangotarisa kuti tione. Handisati ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei, asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu, tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi, asi kufunga kuti haana kukodzera runyararo. Tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise. Ndopandiri pabato iko zvino. Handina chandati ndavona chinoratidza kuti pangava nechakaipa. Vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa. Iko zvino chitima chofamba, Zimbabwe yaakuenda mberi. Tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki ivava vachine simba rokushanda. Kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura hazvina zvozvobetsera. Iko zvino kutobatana navashandi. Vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa. Haanei nezvepolitics, unoda rufaro kuti vanaZimbabwe vanzwe kubudirira. Saka ikoko ngatishande naye timbosiya zvinokireta kurwa, kutukana, kuvengana. Zvese izvi hazvina nguva muZimbabwe iko zvinoizvi.
Apo tanga tiri kunzwawo kubva kune veZANU PF vachitaura pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Kune rimwe divi nhasi, mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vanga vari kumasvingo uko vashora ivo avo vanoroora vana vasati vabva zera. Vanga vari kuti ivo vanhu vanoroora kana kurodza vana vasati vabva zera vanofanirwa kupiwa mutongo wakasimbarara. Regai timbonzwa kubva kuna amai Auxillia Mnangagwa.
Kurodzwa kwavana vari pasi semakore, hurumende haisi kubvuma isusu vana mai hatisi kubvuma saka hatizivi kuti ari kuzvibvumira ndiani nokuti nhasi arikutaura kuti saativi kuti vana vedu varohwe vari pasi pemakore kana vari baba vanga vachizviitisa nhasi ndauyawo samai ndiri kukumbira kwavari kuti aiwa vana baba masvingo wee regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki takatarisira kwavari nokuti ndo vachatichengeta mangwana ndivo vachava mafirst lady enyika ndivo vachava maMP vachava makansela vachava noutungamiriri hwakawanda hwakasiyana siyana asi kana abharuka saizvozvo haana kuzoenda kuchikoro dzinza rafa nyika yafa nokuti nyika ino urwere haina kumberi kwainonya kuenda
amai Florence Chwera vemusha wekwamucheke vatsigira amai Munangagwa pakuomesera vanotyora kodzero dzevanasikana
ndoda kutendera nemashoko ataugwa nafirst lady asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka madokta first lady vati madokta ositambudzana nenyama kuti dzibatani kudzisona nditi zvinhu zvinorwadza inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita medha amoni inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatonge bwe zvinofanana nomunhu wavo wauraya because fungako kana dokta akakonwa kubata nzenge naizvozvo munhu wafa handitika mutemo ngausimbisiwe
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Munangagwa panyaya yataupiwa naGandri Maramba ari kumasvingo todzokera zvakare panyaya yedu yanhasi nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa muHarare nebato reMDC asi tombotora nguva ino kuchingamidza vari palive feed yedu pari zvino tinaranga Vengera ari kuti timufonere abvaisa namba dzake Alois Ngoshi hanzam watching you from Port Elizabeth Pride Tafi Chitsike ari pano ari kuti ari kuSouth Africa. Muzvondiya Muvandi ati ndifonerei Gilson Madanhire hanzi kuanditi ndimi makadaidza zvirango here nai asi nai muratidzira. Saka Gilson ari kusafara nekuratidzira Fifi Mkumbudzi ari kuti pfenda pinda ndiri pano paJersey. PaJersey ndofunga kuSouth Africa uko Evelyn Mavadi Chivarenga ari kuti hai. Tina Zimunya ari kuti hi I'm watching you from Leeds munoziya zvekuita kana muchinge mapinda tipei namba dzenyu tikufonerei Lydia Chigutsa ari kuti hanzi muchadya matauro Victor Solomon Hamandishe ari pano ari kuona nesu Lydia Chigutsa ari pano ari kuona nesu namuzvondiwa naJanet Mashipe ari kuti hi tete ndo vamwe vari kuona nesu pari zvino asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi muHarare apo panga pari kuratidzirwa nebato reMDC rinopikisa star.
Yeah, lati sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njalo ukhumbule ukuthi ungachiya inombolo zakho siza kufonela kumbe nxa ulombiko ofuna ukutsho nje ungathanda ukukhuluma ungawubhala siza ubala lapha emoyeni njalo kulabo abasanda ukusixhuma sixoxa ngodaba lokutshengisela kwebandla leMDC eHarare lapho inkulungwane lenkulungwane zabasekeli baleli bandla abatshengisele khona kodwa ke singaqhubekeli phambili sezwa ukuthi silo mlaleli ecingweni
Regate Mbotora mthereri wedu wokutanga hello
wadiho
aiwa tiri wadiri kutaura nani uye muri kupi
hello
taura yenyu ndiri kutaura nani
okay muri kutaura na mfundisi moyo kunoko
ehe muri kupi mfundisi moyo
mfundisi moyo vari kuAfrika vari muAfrika
taura itinzi
ndini kuti ndakasori zvangu regai nditende zvangu kana kwataita nhau iripo kuratidzira ukwaitwa chinhu chakanaka zvacho asi kuti regai nditsanangudze maonero andiri kuita
nhau
yandagara ndichingoiongorora kubva kudhara nakudhara ndisingarevi kuti zvingagona kubatisa musavamo wakateera asi kuti andiri kuona pari zvino mukati menyika yedu unonzi pari zvino mukati menyika yedu tandiri kuona hai tingaite zvinhu zvose zviri kuitwa zvingaitwa zvose kuratidza udidididi asi chiripo yava nguva yekuti tigone kuti vanhu vezimbabwe vose zvaitwa izvi titi matunhu ese nevari kunze timbonamata kubatana tinyengetere mwari nokuti kana tikasadero tikasaudza mwari nyika yedu iyaiya haina chaingaita nekuti zvatovapo mukati menyika medu makuda mwari vanhu vanga mhanya vakadiva kabuda ziya 2023 inosvika vakangowina hazvizi kangodaro zvikangodaro ndirini vanhu vakavhota vachiita wina atireva wachitazvitabiridzirwa saka maonera ndiri kuita nokuongorora kwandi nyezi mbono kwataenda bhatari nokuita kwose tingazviita zvose asi chakosha zvandiri kuona chiri kudiwa vanhu vose vafanira kuita dzei rekunamata kwete kuratidzira kuti world yese oredi inoziva kuti zimbabwe kuratidzirwa africa yese rizivana sadhati vanofanira kuzvichemeza zvazvikwana zvose zvasina maturo taibapo kuti nyika yezvoshandukwe zvaakutoda mwari kuti vanhu vezimbabwe vacheme izvo zvakamboitwa panguva yadhavhida paakandohwana gore nekuti vamwe vese vakanga vachitomutya kumukunda asi mwari vakagona kuunza zano saka zana ndiri kuona mukati menyika yezimbabwe vanoiza vakatevera tingazviita zvedu zvose tikaita zvose tikati vanhu vakaipatovakadii but chandiri kuona pari zvino yava nguva yekuti tigone kuudza mwari timbochema titsanye vanhu vese tisina kuguta timbochema tichinetika nokuti mwari ndo vanoshandirwa kana nguva yamwari yekuti mwari uda kushandirwa vanoshandirwa hapana zvinorema ingawani gungwa rakazaruka ingawani mana yakawa kudenga saka ndoo chandiri kuona kuvana vezimbabwe zvose izvo tingazviita tikaita zvose tikamanya tikadana vanhu tikaita misango tikaingoita ngatingodemonstrata but kuona kwandakuita nekucherechedza ekuti ndane nguva yakawana ndichita research yangu pakunamata kwangu tingaita sei nenyika yezimbabwe
saka ndombokubatai ipapo mufundisi kuti imi saka muri kukurudzi munharaunda yamuri kugara muri kuita here minamato yamuri kutaura iyi
munamato tinogara tichiita takatomboita imwe hokeri yatakatomboita kadana machechi araunda aisvika ma20 tikanyengetera nezvenyika yezimbabwe saka ndosaka tiri kuti maonero atiite nokunamata kwedu pakupatakuiti patari zvichiove matumiro enyika ari kuzama kuti takawina tikadii but zvavapo pari zvino ivo pachavo vakaita chero vakaisa tsamba everywhere hazvigoni kushandura nyika nokuti pfungwa yenyika yezimbabwe ichakabatwa sepanguva yokwafaro ichakabatwa zvaakuda kuti tose vana vezimbabwe tigone kuchema chinhu chimwe chete sokuiti wakaita ungano nyika yose yange ikazara vachiratidzira dai izvo zvaitwa pakunamata vanhu vachichema kuna mwari mwari aiuya neanza tikangoti zvamwari vozinasino takungoti mwari avachashandi takungoti kuti mwari wanguva chimwe chinhu nyika yezimbabwe yakuda mwari tinganyorera matsamba kaudidii patoda kugona kukurudzira utungamiri hwese huri mukati menyika izvo wematechi api naapi chere munhu upi zvake chero usinganamati nyika yekwedu iyaiya yakuda mwari kutimbomuudza tichembe tose tione kuti tingadini ndinoona mwe udenga vachitipa anza ende hazvingatoreri kana nguva muna machi chaimo gore noya tinogona kuva tava neanza inogona kutibudisa mukati menyika nokuti zimbabwe pachaye pachaiya ikamira ine upfumi hwakawandisa haitombodi zvimwe zvekunze but upfumi munyika yezimbabwe hwakabatwa neruoko rinoti uku wakabviswa zvizvo zvinobva zvangonaka saka
paapureya
vanovaiziva vakatirira mese pureya inoita kuti zvivo ibatane zvose tingaita zvedu asi kati kana 2023 inosvika ikasvika tingochema kukangani vemavhuta chingovhotwa vaiva chingovhotwa chingovhotwa but hapana zvinoshanduka vanhu vangagona kupera bhotsi but this time kwakuda mwari
aiwa tinotenda mufundisi babai tinotenda regai titore munyarikani wedu wekutanga tina muzvare Maureen Kademaunga vebato reMDC hello
Hello.
Hey, tinokuchingamidza ipachirongwa. Welcome to our program, Maureen. If you can just tell us, how did your protest go today?
Today's protest, as you know, was a protest to register our position as the MDC to say that, you know, the election outcome is still a pending issue and the current presidency or the presumed current president still has legitimate issues and we need to deal with those issues. So our petition that we submitted at the end of the March was addressed to Parliament, to SADC, to the AU chairperson, and also to the ZANU-PF president, Emmerson Mnangagwa. And our issues are basically that we think that Zimbabwe is at a point where we need to start dialoguing so that we can find solutions, you know, around legitimate issues in terms of leadership, because the election was heavily contested. And because it was heavily contested, we have serious problems that are now affecting even socioeconomic issues, the socioeconomic status of Zimbabwe.
And
I must say that the march was, you know, it was a huge turnout. We had a bumper crowd, and it was peaceful. unlike what most people have been saying over the past few weeks, that the MDC is a violent party. We know that ZANU-PF has gone before the Commission of Inquiry on the August 1 shooting, alleging that MDC, of course, through the military and other people who appeared before the commission, alleging that the MDC is a violent party and that we were responsible for the August 1 demonstration that resulted in the extrajudicial killing of innocent people.
Mm-hmm.
And today we wanted to demonstrate to the whole world and to Zimbabwe that the MDC is the People's Party, which is backed by the majority of Zimbabweans, and that when we do our protests, we do them, in a constitutional manner, in a peaceful manner, and our message is very clear, that we believe that Zimbabwe is ready for a dialogue that will bring a solution towards the legitimacy crisis that we have, and of course, it's a result, especially the socioeconomic crisis. There's poverty in the country, people are suffering, and we believe that the solution is really a people-centered solution. It has got nothing to do with positions, it's got nothing to do with the presidency, it's got nothing to do with government positions, but it is really about solving the crisis that the people are going through.
Muri ipapo tombo kubatai muromo, vangu wangada kuziwa kuti ivo mzvare Maureen Kadema Unga, basaravo nderei ku MDC, uyezve motsanangura nerurimi rwamai kuti musangano wenyu wanhasi wanga uri wokuedza kuita sei, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
All right, Sekretari kwamai kaiduri National Executive Member ye Movement for Democratic Change. Sekretari kwamunoita mumwedzi wakapfuura pati yedu yakaunganidza mapato mapato akambenge apatanuka tichishanda tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana kudzoka pamwe chete kuti hatina election tiri alliance asi pari zvino taakuda kuti MDC idzokere panzvimbo sezvayakanga iri mumashure kana kutodarika ichinokura sebato rematongerwo enyika. Kutaura chokwadi, MDC ndiyo pati iri kusapotwa neruzhinji rweZimbabwe. Election yatakabuda takaona isusu kuti President Chamisa vakavhoterwa neover 2.6 million voters. Maresult atakazopiwa nezeki anova ndiwo akazononzi futi neconstitutional court yatinoziva kuti yakanga yakabatwa yakasungwa mbira dzakondo neparty yeZANU-PF akatsigirwa acho haasiriwo maresult akabuda chaiwo chaiwo musarudzo. Saka machi yataita nhasi yabuda mhomho yeZimbabwe. Kutaura chokwadi, muHarare yanga ari wabata mupfupi wabata mudiki murefu, vanhu vabva kwese kwakasiyana siyana kunzvimbo dzakasiyana kumamisha kumaruwa mumataunships kuva kwakasiyana siyana vese vachibuda nezvi rimwe chete rekuti aiwaka kana tasvika patasvika apa President Mnangagwa havana kusarudzwa nevanhu kuti vave president venyika. Kana tichivataura kuti ndi president veZANU-PF havana kusarudzwa kuva president venyika. Naizvozvo nyika haingafambi mberi. Zvinhu zvavari kutaura ivo kupfurikidza makurukota avakaisa kusanganisira minister of finance, kusanganisira even monetary policy yavakabuda nayo iri kumbunyikidza vanhu. Vanhu vari kubatirwa mitero yakawandisa inoita kuti vanhu varambe vachitambura. Ruzhinji runotambura ndirwo ruri kunyanya kushungurudzwa nezvinhu zviri kuitwa nehurumende. Kunze uko tisingatarise muno muZimbabwe, hurumende iyi haisi kuwana chiremerera chinofanira kuwana hurumende. Saka naizvozvo basa rekuti Zimbabwe ibudirire harifambe kuenda mberi. Saka isusu kutaura kwatanga tichiita nhasi patafamba murunyararo tichirakidza zvakare kuti isu sepati tiri vanhu vasingadi mhirizhonga, tichirakidza kuti zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa masoja vakatumira kucommission of inquiry, zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa makurukota avo kuti MDC ibato remhirizhonga, aiwa handizvo zvatinomiririra. Tiri bato rinobhilivha murunyararo, tinoratidzira murunyararo. Saka nhasi neuwandu hwedu tabuda tikaratidzira murunyararo tichiti aiwaka hurukuro dzakakosha munge Zimbabwe. Hurukuro kwete pakati papresident venyika vanozonchanisa napresident veZANU-PF vamunangagwa chete, but hurukuro dzinosanganisira kunyange nevamwe vanhu vane chido chekuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi dzinoita kuti titange kugadzirisa nekuvandudza upenyu hwevanhu. Hazvinei neutungamiriri, hazvinei nezvigaro kupati zvine chekuita kunyanya-nyanya nekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu, nekuti vanhu vari kutambura munyika ino, hurumende yavamunangagwa haina kutambirwa mukati menyika nekunze zvakare. Ende tinoziva tese kuti kana hurumende kuti ishande, inofanira kunge ichishanda nedzimwe hurumende dziri munyika dzakatenderedza nepasi rose, ichitambirwa neudzamwa inofanira kunge inayo. Hurumende yavamunangagwa haina izvozvo, nekuti vamunangagwa havana kusarudzwa nevanhu.
Vamunangagwakubatai ipapo zvarekademaunga regai ndimbokubata ipapo. Hello, regai ndimbokubata ipapo. Tine muteereri watinaye pari zvino, batai henyu makadaro. We have a caller. Hello, hello, hello caller, hello.
Sisamelele ke umlaleli wethu lapho sizwe isiphathamandla se-MDC uNkosazana Maureen Kadimaunga ekhuluma lapho ukuthi batshengisele njani edolobheni leHarare. Uthi ukutshengisela lokhu yena ubona kuphumelele ngempela, ngoba abantu bebuye ngobuningi babo, njalo uyalincoma ibandla lakhe ukuthi alula dlame njengalokhu okwande kukhulunywa libandla leZANU PF lisithi esabona kuphuma kukhomishini liyane yokucwayisisa okwenzakala ngokudutshulwa kwabantu ngemva kokhwetho, ukuthi abanye babesithi ibandla le-MDC lilodlakela, kodwa yena uthi lamuhla bakufakazile lokho ukuthi libandla lokuthula elingala ukuxokozela, ngoba nanku phela batshengisele kuhle. Nguye ke esikhuluma laye lapho. Kulabo ke abasanda ukusixhoma, likhumbule sicubungula udaba lokutshengisela kwebandla le-MDC lamuhla ezitaladeni lesithi lisola ukubhidlika komnotho welizwe. Akula mali, akula mafutha ezimoto okuhambisa, kulisebenzeka, akula msebenzi, impilo inzima. Njalo simzwile la umnumzana Chamise sithi sokusedlula laphana ububi obukhona, sobusedlula lobuyana obabukhona kusabusa owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe, okutsho ukuthi uhulumende lo vele kalithanga okunye okutsha. Ngakho-ke nxa ufuna ukusiphathisa kulingxoxo ungasithumela iinombolo zakho, siza kufonela.
Tombodzoka kwamuri mzvare Kadimaunga. Hello, hello, mzvare Kadimaunga. Ehe, mungaenderere mberi. Tanzwa kuti pane tsamba kana kuti petition yanyorwa nebato renyu, yanga iri tsamba yeii, uyezve mune zvamuri kutaura maakutaura here kuti MDC yava kuda kudyidzana navamunangagwa nezanu PF mune ramangwana, zviri kufamba sei?
Handizvoba, tikazivisa zvakadaro tinenge tichitaura zvisizvo zvinodiwa nevanhu. Isu gwaro redu rataendesa nhasi repetitioni rine tanikati nhaurwa dzinokwana idzo shanu 5 datagara tanga tichitaura mazuva apfuura. Chekutanga inyaya yekuti tinoda kuti pave nemareforms ari political and institutional anosanganisira nyaya yemaelections, kuti hatidi kuramba tichitenderera tichiita maelections anoramba achinzi abirirwa, tichiita maelections anoita kuti vanhu vanoramba vachipokana nenyaya yekuti abuda akaita sei. Pane nyaya yekuti zvinhu zvakaiswa muconstitution ya2013 zvinongasanganisira maindependent institutions, zvinosanganisira nyaya yematraditional leaders, zvinosanganisira devolution, zvese izvozvo tinoda kuti zvinge zvichiiswa pamutemo kuburikidza nekuti bumbiro remutemo iri riwanikwe richinzwikwa mumaact nezvimwe zvakasiyana siyana. Tine chechipiri chatiri kutaura nezvacho kana tichiti tinoda kuita nhaurwa, nyaya yekuti upfumi hwenyika economy pamwe chete neugaro hwevanhu hwesocial agenda zvifambe zvakanaka. Tikutarisa kuti isusu panofanira kuva nemacroeconomic stability, tinotarisira isusu kuti hurumende kana kuti vanhu vemuzimbabwe, nekuti hurumende iripo izvezvi yakagadzwa nemunhu watisingabvume kuti akahwina election kana kuti akakunda musarudzo. Saka naizvozvo tiri kuti zvakafanana nekuti hatina hurumende, saka ndokusaka zvinhu zvese izvi zvisiri kufamba. Chimwe chechitatu chatiri kutaura ndechekuti nyika yedu chaiyo chaiyo we need to start looking at the nation building, national healing nereconciliation. Nyika yedu yagarisa nguva yakareba kune kupandukirana kwemarudzi, nguva yakareba vanhu vachizvirinyirirana
kurwana nekurovana hapana nguva yakambogarwa pasi kuti zvinhu zvitaurwe vanhu vabudirane pachena pataurwe chokwadi pagadziriso kuitira kuti tifambe mberi semhuri imwe pazviri ike zvino tinongova nyika asi hatisi mhuri ndochimwe chiri kutaurwa nevanhu vemdc nesu taka tichitaura tichifamba kudai tikuti aiwa pazvatiri kukumbira zvinonofanira kutaurwa ndizvo zvimwe zvezvinhu chechina tinoda kunotaura nyaya yekuti vamunangagwa sekutaura kwandamboita semunhu asina kukunda mutsarudzo havatambirike nedzimwe nyika naizvozvo kuti paitike reengagement nedzimwe muriwo dziri pasi rose zvinonetsa so reengagement with the family of nations inofanira kuitwa nehurumende inenge ichitambirwa nevanhu vemuno kutanga tanga zvakare nedzimwe nyika dzakatipoteredza nepasi rose
tombokubatai ipapo muromo muzvare hello muzvare kademaunga regai ndimbokubatai mbijana tine kola saka ndetoda kuti vapinde vamwe vanenge vada kutokuvhunzaiwo mibvunzo
inini
hallo kola
ehe
tiri kutaura nani taswera maswera sei
mutaura naed
ehe mukoma ed muri kupi
ndine maonero angu akati siyanei nevari kutaura
ehe muri kupi mukoma ed
yes ndiri kusouth africa kueastern cape
taurai zvenyu
allright chinhu chekutanga chandinoona ndechekuti vanhu vakavhota vango regai ndishandise vara rekuti regai ndishandise chirungu pandiri kuda kutaura apa I think the two political parties, ZANU-PF and MDC, they are holding the electorate hostage.
Why do you say that?
Nemhaka yekuti pari zvinezvi vanhu vari kutambudzika vanhu vakaedza kuvhotera ZANU-PF vamwe vakaedza kuvhotera MDC pakabiridzirwa maelections sekutaura kwavari kuita asi katoramba here takangomirira pakuti izvo maelections aakabirwa maelections aakabirwa I think we should move forward because the same electorate iri kusafa iyoyi vachazoikambenera futi the same political parties vachazoenda futi kuvanhu vachida kuvakambenera kuti izvo vavavhotere after a term of office iripo iyi yapera so ndiri kufunga kuti dai vari vatungamiriri vane vanhu at heart both parties vagara pasi kana vachida power sharing or whatever zvoitwa nekuti iye zvine izvi vanhu vari kumusha uko vari kutambudzika zvisingamboiti
makamirai muri ipapo mungadei pane zvamungada kuvhunza here kuna muzvare kademaunga vemdc
zviripo zvandoda kuvhunza
taurai zvenyu
kuti iye zvinezvi takaona mupalamendi muchiitwa mhirishonga vanhu vachinzi vabviswa nechisimba ivo vari kumbofungawo here kuti izvo iye zvinezvi vabva mukutaura kuti ivo havarekonaizi vamunangagwa semutungamiriri wenyika asi iyo seMDC ine maMP ayo akaitwa sworn in navamunangagwa vakabvumirei kuitwa sworn in nemunhu wavasingarekonaize so ndiri kuti inini vari kuhurumende iripo yavamunangagwa kana iri kunzi yakadira vasiri kuirekonaiza kosei vakabvuma kupinda mupalamendi vachiitwa sworn in nemunhu wavasingabvume vakapindurao here ipapo because kana vakapindura ipapo then toziva kuti chinangwa chavo ndechei vangadai vakaramba kuitwa sworn in
muzvare kademaunga mhenu kana muripo panhare pindura henyu
ende mubvunzo wavo ndaunzwa ndinoda kutanga nepakatangira kutaiwa hatisi kupokana ivo neni kuti nyika inoda kufambirira mberi ndokusaka isusu sebato remdc tati nhasi aiwa tiri kufamba tichiratidzira nhau yedu ndeyekuti mazimbabweans anofanira kuti agare pasi pave nenhaurirano chatiri kuramba ndechekuti nhaurirano iyi ndeyekuti vanhu vangowana zvigaro hazvinei chekuita navachamisa semunhu akavhoterwa vari purezidendi nekuti dai zvakafamba zvakanaka ndivo vanofanira kunge vari purezidendi wenyika nokuti ndivo vakavhoterwa asi hazvinei nekuda kwavo chigaro zvine chekuita nemwoyo wavo unoda kuti ugaro hwevanhu hunake saka ndokusaka tafamba nhasi taratidzira saka chatinoda isu sebato zvatiri kutaura zvandanga ndichitsanangura vasati vafona ndezvekuti tikuda kuti nyika ifambe mberi tigadzirise zvinhu zvandataura zviya pamubvunzo wavo vanonobvunzawo kuti sei takabvumira kuti maparliamentarians edu aende kupariamendi tozoti hatirecognize vamunangagwa ngavanzwisise nhau yekuti pariamendi yakazvimiririra yoga kana tichitaura taakutarisa hurumende tine parliament yakazvimirira yega legislation, tine judiciary yakazvimirira yega, tine executive yakazvimirira yega. Tichipinda muparliament isusu seMDC tine 28 seats dzatiri kupokana nadzo chete kuti maresults atakawana iko kwaasiriyo, but kumwe kwese tikubvumirana nako. Vanhu vedu vakaenda kuparliament maresults ekwavakavhoterwa takatambira, ende inzvimbo yatinoziva kuti ndiko kunogadzirwa mitemo yenyika, hatikwanise kuti titi vanhu vavo garai kumba nekuti hatii rekognizwa munangagwa. Tichienda kuexecutive ndiko kwatiine nyaya yekuti tiri kuti isusu aiye wakamaresults chaiwo chaiwo. Now nhasi chaiwo nyange vabva kufona kuti tivavhundotwa munangagwa wakawanangana havazivi, hapana anoziva, vakangonziva hwina, vakapiwa mapesenti akasiyana siyana. Zviri zvinhu zvanga zvabikirwa. Chatiine dambudziko nacho hu president wava munangagwa. Mamwe emaMP yavo chokwadi vakatovhoterwawo vakapinda muparliament kunze kwe28 atiri kuchallenja mumatarezi mhosva, ende izvozvo zviri kufamba zvakadaro. Saka maMP edu acharamba achienda kuparliament. Chatiri kuda isusu ndechekuti vamunangagwa vasvike panguva yekuti vanobvuma kuti chokwadi sarudzo yaina kufamba mune zvakanaka. Naizvozvo vanhu vakavhotera MDC kunyange nevanhu vavo vekuZANU-PF hapana ane chokwadi chekuti akahwina akahwina nengani. Kunyange isu tine zvakakwana umbo hatina kukwanisa kuwana nguva, nekuti kukoti kwacho zvakambunyikidzwa hatina kuwana nguva yakakwana yekuti tirakidze kuti aiwa vachamisa vakahwina nepapapa. Saka naizvozvo tiri kuti ngapaite nhaurirano. Hatisi kuti isusu tinoda kuti tibva tati vamwe vaya hatichavatarisi, aiwa tinoda kuti paitwe nhaurirano, nokuti ndo maonera tikuona kuti nyika ingafambe kuenda kumberi. Paitwa nhaurirano pachazoitwa yatinoti transitional government or transitional authority inogadzirisa zvinhu zvese zvandambotaura zviya zviri four, kusanganisira nyaya yemaelectoral reforms, kusanganisira nyaya yekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu, kuitira kuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi.
Ya tombokubatai ipapo muzvare kademaunga.
Dambudziko nacho ndechekuti vezanupf vane humbimbi ndoga, vane nharo, vane panhu pavanoda kuramba vari vachingoti aiwa isu ndisu takahwina, vonotora pfuti voshandisa masoja anofanira kuva masoja anochengetedza nyika kuti achengetedze bato ravo ivo chete nembavha dzavo dzinenge dzichiba.
Regai timbokubatai ipapo muzvare kademaunga, batai ipapo. Mbichana tine mumwe munyarikani wedu Star, we have I think one of our other guests.
Yes, lapo besizwa uNkosazana Maureen Kademaunga isiphathamandla seMDC ekhuluma ke ngokutshengisela kwalamuhla. Yes, sesilomunye njalo umhlonitshwa wethu umsekeli wesikhulumeli seMDC elizweni lonke uMnumzana Bekithemba. Nyathi ukuthi la sichasisele besimlindele ke uhlelo lonke lolu ukuthi la sichasisele ngesindebele ukuthi kwenzakaleni. Siyakwamukela kuhlelo uMnumzana Mpofu. Ye, yeah, liyangizwa Dr. Mpof.
Ngiyalizwa.
Ungasichazela ukuthi wena ngombono wakho ngathi ukutshengisela kwalamhla kuphumelele yini, injongo ifezekile?
Ukuphumelela kwanamhla uhambe kakuhle sibili. Abantu babuyile njalo thina ke sikukhangelele kakhulu. Yikuthi abantu babesicelile bathi sisenza ama thank you rallies that siwayenza kuma provinces bathi kanti njengoba sidubeka kangaka salibhodela alikwanisi ukwenza okunye nje ukuthi lizame ukutshengisela lani ukuthi hayi bo ihlupho lezi esilazo lani liyazibona. So i-demonstration ibingeyalokho ihambe kuhle ngoba le-partition siyihambisile and so ingenekiyo ngoba hhayi ugwalo lwangikhona lude, kodwana okuningi kwangikhona bekungeyindaba zokuthi abantu bayadubeka lapha eZimbabwe. Ngakho thina njenge-MDC njenge-ibandla elimelela abantu bekumele sibone ukuthi senza into enjalo.
Yeni, lufundile ugalweleni lwe-petition. Kulokunye laphane uMnumzana Chamisathi khona ngabe kufonywa uhulumende we-transitional author. Lingasichasisela lapho ukuthi kungabe kunguhulumende womanyano lowo, kumbe lithi ngabe kubunjwa uphi uhulumende ukuthi alungisise ezomnotho welizwe?
U-transitional government ungena ngokuthi njengoba umama omunye eseke wakhuluma nje khathesi ukuthi nasikhangele ama-presidential elections ka-30 akula umuntu owanqobayo esingathi hayi lo wanqoba ye uba Mnangagwa wahanjwa e-court i-Concord ya CCTI yena owakhathaza abantu but akula muntu wanqobayo njengoba kunala muntu owanqobayo ngokubona kwethu ngoba iVEC ayisahambisanga ama-documents okwakumele yawahambise e-court ku-Concord ngenxa yokuthi bayihambisanga ama-documents onalayo sowacela ukuthi ewahambise ngoba yiwo ayezatshengisa ikakhulu amakhompyutha ukuthi umnumzana uNelson uwinile ngalokho thina lokho sithi umnumzana Mnangagwa kawinanga le election ngoba thina esilakho njengama-evidence esilawo atshengisela ukuthi kawinanga i-election njengalokho thina sibona ngani i-demonstration le incedile ukuthi khona lathi sihambise lezi zinto esiphambilini phezu kwalokhu abantu ade besicele khona ukuthi sikukhulume
ye laphana nxa usithi ngakho owanqobayo uthongani njengoba sake sizwe ibandla le-MDC lisithi umnumzana Chamisa wanqoba
umnumzana Chamisa wanqoba ngalokhu esasilakho thina i-evidence esasilayo i-evidence yayikhona futhi lako Zeke esasilayo ngasikhathi bengathathi becrashe ikhompyutha yabo yayitshengisa ukuthi khona umnumzana Chamisa ngaleso sikhathi wayele 2.6 million umnumzana Emmerson Mnangagwa wayele 2 million njengoba kwakunjalo bona babona ukuthi khona lapha thina sesizawina ama-elections basekhashisa ikhompyutha ikhompyutha yakhona yes asiyifuna for i-evidence ku-Concord manje akusabanga njalo ngoba bayalaba abezekho ukuthi behambelayo khona ngayo lakhathesi siyacela ukuthi khona beyilethe le computer nxa lizwile umnumzana Chamisa ekhuluma ngale ku-inquiry ukhulume ngayo njalo wathi babekhiphe icomputer naleyo betshengisa abantu ukuthi khona yathi ivalwa ekumbi khasha yayime njani in terms of ama-figures ethu nama-figures ayekhona phana ayehambelana ayetshengisela ukuthi wawina ngithi khathesi ngisithi u-ED kwakhathesi yena wavunyelwa i-Concord ukuthi ebe ngumongameli kodwana ukuwina kawinanga
mm-hmm. Ye ungasichazisela-ke ngolimi lesingisi ukuthi what's your next step now since we've written to the AU, to the SADC, and to President Mnangagwa, are you waiting for the replies? And if they don't come according to how you want it, what are you going to do next as the party?
In as far as we're concerned, because now what we've done is to petition all these authoritative organizations, and we have done what the people asked us to do. If we then don't get a response as a leadership, we're going to sit down and review, obviously, the demo itself, the responses or the non-responses that we get. And we ask people, because we are a people's party, we'll go back to the people again and ask them what they feel we should do. The National Council of the MDC had actually given us an open mandate to say that if this demo itself, which was the initial start of our, and also where we're supposed to actually air our views, does not yield the results that we require, then we are going to roll over more demos in the future, probably at the beginning of next year.
Okay, thank you very much.
Delegate Mbuyenda, kuna mzare kadema unga kana muri panare, pane vamwe vari kunyora pana patina mkoma, vanyora pana pa Wellington Takaza.
Yeah, libe libambile ecingweni Dr. Mpofu ngiyakuzokhuluma sizaphenduka kuwe. Yeah.
Tina Wellington Takaza anyora kuti demo iyi kupedza nguva uko ndozvavanyora pano pa Facebook pedu pe VOA Shona. Muzvare kadema unga chii chamuchaita uye zvemakatarisira kuti inguva iyi yamuri kupa vamanyorera mapetition aya kuti muzoziva zvekuita. Alo, muzvare kadema unga?
Ndimi Lydia ari kutaura makadii zvenyu?
Sister Lydia, okay. Pana Lydia Chigutsa. Ya, pindai muchirongwa tinzwe.
Ndiri kutaura.
Taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi?
Tiri kufara nezvaitwa zuva ranhasi kuti zvaitwa murunyararo.
Mhm.
Asi dambudziko riripo nyika ngaigadzirwe murunyararo vanhu vanga vabatane murunyararo. Zvakaitika last time zvokuti tovotwa. Masoja ouraya vanhu instead yekuti vaprotekte vanhu ndovouraya vanhu. After that nyaya yacho haina kwayakaenda ikangobva yangonyararwa ende vanhu vacho vachizivikanwa. Asi motiisira mutemo wekuti mwana kana akaroorwa ari under age anofanira kusungwa murume. Ko vakauraya ava vanhu vanhu vese vakawanda vatakaona vachifa vachidoropa rakadeuka. Mhosva yacho yakatongwa nani yakaperera kupi? Saka nyika yacho inonaka sei? Nyika kuti inzi nyika ndisu vanhu. Kana vanhu tisimo munyika hapana nyika. Saka kureva kutoti Zimbabwe ndisu vanhu. Kwete kuti Zimbabwe ndezanupf chete. Hazviiti izvozvo. Ende vakaba futi mavhoti zviri pachena zvatikaona vakaba mavhoti. Saka nyika yacho inonaka sei? Kana vasingadi makuti maelections aitwa muZimbabwe ngavagare vangotaura chokwadi. Maelections haasi kubiwa. Not waste time dzevanhu. After that votaura shit pavanhu futi. Zvokozvizvozvese zvavapita maZANU-PF umomo ndo makazara mhondi dzese mbavha dzese ndomadziri moma vasunge futi vanhu. Vari kuda kutevera vanhu vanozviitira kuti mutwa
Sisi Lydia Chibutsa. Hello. Sisi Lydia.
Mbavha dziri muZANU-PF.
Sisi Lydia. Regai ndimbokubatai muromo ipapo hatikurudzire hedu kunyombana kunyangwe musingatsigire rimwe bato. Hatikurudzire kunyombana.
Tiri kurwadziwa tiri kuno kuSouth Africa tiri kurwadziwa tiri kushandiswa. That's why tiri kuchema.
Aiwa ndizvozvo kuchema munokwanisa kuchema asi kunyombana hatibvumidzi. Pana muzvare kademaunga. Hello, pana muzvare kademaunga veMDC vari pano. Pamwe pane zvamungadawo kutaura navo. Mumbo wonesana batai makadaro muzvare kademaunga muripo here apo. Hello.
Ndaure nava. Hello. Rukunzwai.
Hello. Yes, muzvare kademaunga vapo panhare taurai zvenyu Sisi Lydia.
Sisi Lydia. Makadinei.
Taurai henyu Sisi Lydia.
Inini handina side randiri. Asi kuti tiri kuda kugadzirwa murunyararo vasina ropa rinodeuka. Vavega kutotisira mitemo yekuti hanzi munhu kana akazoroora mwana ari under age anofanira kutsungwa. Kwava vakaurawa zvakaurwa zviri pachena zvinozivikanwa kuti vanhu vemutemo ndovakauraya vanhu. Ropa racho rakaenda kupi? Mhosva yake yakatongwa nani yakaperera kupi mhosva iyoyo? Kovacho vakadeukirwa neropa vari kupi? Vari kufungeiwo nezvavo? Chii chavaka vakavaitira kuti vakarasikirwa nehama dzavo? Yasi nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe handina saidi randira, handina kwandokusapota. Asipi nyika ngaigadzirwa inake kwete kuda kupa mavhoti emunhu anenge awida. Saka nyika icho inonaka sei? Kana vati no maelections, its no. Togara taziva muZimbabwe kuti hamuna maelections, kwete kuwaisa time yedu.
Saka pane zvamaa muri kuda here kutaura na muzvare kademaunga vasati tisati takudonhedzai?
Sorry.
Pane zvamaa muri kuda kuvhunza muzvare kademaunga here vanga vari kuratidzira kwanga kuri kuitika uku?
Izvo tazvifarira bhodzi zvaitwa murunyara. Zvakanaka izvozvo ende ngavarando vachikondinya kukamu. Nyaya yagadziri munhu zvanyatsokunaka. Kutaura kudai tine shungu pamatama totochiva kudzoka kumisha. Takasiya vana izvezvi vana vakuita kungenherera. Totochiva kudzoka kumusha ikoko totochikawo kutouya kutozourawo. Hosi masoja acho ndoari kuuraya vanhu.
Muzvare kademaunga, pindura henyu Sisi Lydia.
Aiwa, tinotenda Sisi Lydia nerutsigiro rwamunotipa kunyange mati hamuna henyu kwamakarerekera. Asi iko kukurudzira kwamuri kuita kuti tinofanira kuramba tichiratidzira nekukurudzira kuti pave nenhaurirano kuti Zimbabwe ifambe mberi, tinozvigamuchira. Chandinangoda kutaura ndechekuti isusu sebato hatina kufara nezvakaitika musi wa1 August nekurayiwa kwakaita vana veZimbabwe vakafa vachiitwa zvipiyaniso zvenyika nevanhu vanenge
vachiachengetedza
hutongi. Asi zvakare ndingangoti mutemo wekuti wamuri kuramba muchishoropodza wekuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana vachinge varoorwa vanhu havafaniri kusungwa, isusu sebato
tino bvuma kuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana kuti vasati vabva zera havafanire kupinda muwanano. Saka naizvozvo ndinongofunga kuti ipapo tatisiyane izvishoma, tinoda kuti tichengetedze utano nekukura kwevana vedu. Asi hazvo ndinobvumirana nemi zvimwe zvizhinji zvamataura, ende tinotenda nerukurudziro rwamukutipa. Ende zvambobvunzwa nemumwe mutauriri atanga kukurukura neni zvekuti tiri kuzodini kana tapedza chikamu chatatanga ichi, ndofunga president venyika vachamisa pavataura masikati anhasi, vatsanangura nyaya yekuti aiwa iri ndodanho rekutanga. Taendesa tsamba yedu petition kuparliament, taendesa kuna president weZANU-PF vamunangagwa, tikaendesa kuSADC, tikaendesa kuAU. Tine vimbo yekuti SADC neAU vanhu vanomiririra zvido zvemhuri dzemuAfrica, manations dzemuAfrica. Naizvozvo tinotarisira kuti vachatarisa nyaya iyi vasina divi ravakarerekera. Zvakare tinobatana nekomisheni yabva kuitwa ya1 August. Ndofunga zvakarakidzwa pachena naonarebhe Tendaibiti pamwe chete napurezidendi vakasarudzwa nevanhu, purezidendi vevanhu vakasarudzwa muswa muna July, kuti Zimbabwe yava nenguva zhinji vanhu vachishungurudzana nenyaya dzemhirizhonga. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvimire. Ndinofunga kuti vanhu vari mu nharaunda yeSADC nenharaunda yeAU zvinhu zvavanotorawo neudzamu hwakanyanya. Naizvozvo vachava nenguva yekuzvinzvera vozvodzokawo kwatiri. Kana zvisina kufamba sekudaro, sekutaurwa kwazvaita, yatatanga nayo nhasi yatanga tichiiti national demonstration, atiri kunopinda kana iyi isina kunge tisina kunge tawana mhinduro yati kutarisira kuti inoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu veZimbabwe vagare muushe nemukaka. Tinoona sekuti tichatanga atinoti manationwide demonstrations. Nasatanga nenational demonstration yaitwa muHarare chete. Tichienda
paderapo
nationwide demonstrations, nekuti kwese kwafamba president Chamisa vachiita atingati ma-thank you rallies, atanga tichitenda vatsigiri vedu, kune izwi rimwe chete.
Muzvare kadi maungaregai timbokubatsai ipapo nguva yedu yakudyanana. Halo,
ndo mafambiro atichaita tichienda kumberi.
Ehe, batsai yenyu makadaro.
Yes, sizacela kuti laye uDr Mpofu umsekeli wesikhulumeli seMDC aphosele elakhe. Mr Mpofu, ngasitshela ukuthi lina lanxa lisola okwenzakala elizweni, kuyini lina elikulethayo etafuleni, lina belifuna kwenziweni ikakhulu ngokuswelakala kwemali lokwenzakalayo khathesi?
I-document leliyana esilihambisileyo belitho izinto ezihlanu. Okokuqala, ukuthi besicela ukuthi i-2% transfer tax leyo imiswe ngoba isihlukulu zabantu abaningi. Befuna futhi ukuthi ngona kukhitshwe i-bond ngoba i-bond note khathesi ayisasebenzi, and ama-transfers la esenziwa nge-RTGS asebenzi njalo asomali. Njengalokho besicela lapho kumiswe. Besitshilo njalo ukuthi ngona besicela ukuthi ngona i-duty ukuthi ingabhadalwa ngama-US dollars ngoba abantu abeZimbabwe lapha ababhadalwa ngama-US dollars. Nxa wena ubhadalwa ngebhondi kumbe i-RTGS uyayithatha ngaphi i-US dollar? Ngoba ungahamba uyayithenga uyabusuwephula umthetho. Ngakho asiboni ukuthi ngikhona abakuthatha ngaphi ukuthi ngikhona bethi abantu bebhadale izinto ngama-US dollar. Besikhangelele ngezinto ezinjalo le nhlalakahle yabantu ukuthi ngikhona amakhemisi engabhadalisi abantu ngama-US dollar.
Amakhemisi
ayakhala ukuthi khona abhadalisa ngama-US dollar ngenxa yokuthi bathenge.
Siyabonga, kodwa isikhathi asisenele ukuthi sikhulume konke kwenele. Sibongile kakhulu.
Bengicela ukukhuluma okukodwa nje kuphela.
Ye, ungaqhubeka 5 seconds.
Ye, kulonumzana lapha kade ekhuluma esithi indaba savuma usoya in ngumnangagwa. I-parliament kayisoya in ngumnangagwa. Isoya in clerk of parliament according to ilokuzeni ama rules.
Ye, nthemba uzwile. Siyambonga uDr Bekithemba Mpofukeke, ngumsekeli wesikhulumeli se MDC olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Thank you very much to Maureen Kademaunga of the MDC, who was also our guest, and all our listeners who were here. Tarisai Bangure, thank you. Jason Banda, thank you for following us, and everybody. I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye in Washington. Let's meet again next week.